Vachigaro veGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara vauza vatapire nhaunhasi kuti gorosi rave shoma chaizvo munyika uye mamwe makambani anoita zvekugaya gorosi akatomira basa izvo zvakazoita kuti vatenge gorosi kubva kuCanada neGermany. Vamusarara vatenda bhanga reReserve Bank nekuvapa chimwe chikamu chemari yekunze kuti vabhadhare gorosi iri uye vati bhanga iri rinotarisirwa kubhadhara mamiriyoni manomwe nezviuru mazana mashanu zvemadhora zvasara kukambani yakavatengesera gorosi iri kuitira kuti richitanga kupinda munyika. Vanoti pane chikepe chine zviuru makumi matatu zvegorosi chakatomira kubheira uye vachatanga kutakura gorosi iri kana RBZ yabhadhara mari mangwana.
Tinodaira kuti tanga kubva muvhuro nekuti tinenge takutanga kuunza gorosi rero kupinda munyika. Tichazenge tichishandisa chitima pamwe chete nemugwagwa kuitira kuti gorosi redu rikumidze kupinda. Makambani anogaya gorosi mamwe mashanu angati mirei basa akurumidze kutanga flawa iwanike chingwa chikoko zvakare chikwanise kuwana.
Vamusarara vati kunyange hazvo nyika ichida matani anodarika zviuru makumi matatu egorosi vari kuunza gorosi shoma rinokwanisa kutakurwa nezvikepe zvinosvika pabheira. Vatiwo uwandu hwevanhu munyika huri kuramba huchikwira izvo zvinoita kuti chikafu chavanoda kudya chiwande.
Mugore ra2007 takashandisa 50,000 tons dzeraisi. Ezvino nyika yakuda 150,000 tons nokuti mhuri diki dziri kukura idzi dzakunyanyofarira mpunga, dzakunyanyofarira kudya kwezvinhu zvinogadzirwa negorosi.
Vamusarara vatiwo kunyange nyika ikarima gorosi rakawanda sei icharamba ichitenga gorosi kunze sezvo pakubika chingwa pachishandiswa zvikamu makumi matatu kubva muzana zvegorosi remuno chete.
Mishina yedu yatinoshandisa pakugadzira chingwa tinoiwana kubva kunyika dzekuwesi. Nyika dzekuwest dzinogadzira mishina iyi zvichienderana negorosi ravo ravanorima. Saka zvichizenge uaya kunoku tinenge takuzotora 30% kana kuti chidimbu makumi matatu kubva muzana. Ndochoita gorosi remuno, chimwe chese ichi yoita gorosi rekunze.
Vati zvimwe zvikamu zvegorosi remuno zvinoshandiswa kugadzira furawa inogadzira mabhisikitsi nezvimwe. Vaudza Studio 7 kuti zvinokatyamadza kuti nyika inoramba ichiita dambudziko rezvinhu zvakaita segorosi kana chingwa, asi iyo hurumende ichigara ichipa vanhu mbeu zvekurimisa nematarakita nguva nenguva.
Taita zvirongwa zvakawanda kubva kuzvikwereti zveRBZ nechirongwa ichi chakauya chekumanda, asi tinoona kuti hurumende inenge iri kushaiva nzira yekuteverera avo vari kupiwa zvikwereti. Zvinozokonzera kuti tinge tisingakwanisi kuva negorosi rakakwana. Saka zvinototishamisa kuti hurumende inoenda ichinotenga gorosi, asi vane zvirongwa zvavari kuti izvona vakateedza zvirongwa izvozvo zvana komanda zvinofanira kunge zvine zvekutya zvakakwana.
Gurukota rezvekurima vaperenzikiri vakaudza Ubepanhau reHerald kutanga svondo rino kuti hurumende ichaedza napose painogona kuona kuti gorosi rekubika chingwa rawanikwa munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.